chakatanga Zim Achievers Awards mugorera 2014 ndineva ndinopinda navo kuchechi vane maelder angu muchechi takasangana tikaona kuti muno muamerica mune mazimbabweni akawanda zvekuti vari kuita zvinhu zvinosimudzira mureza wenyaya yezimbabwe pamusoro saka takafunga kuti tiri kuno hurumende yedu haititende mukusimudzira kwatinoita saka sevanhu takangofunga kuti tingobatana titange chikwata chedu chezim achievers award tiine chinangwa chekuti tikwanise kuti vamwe vari muno vaziva vamwe vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka zvinosimudzira zita renyika yedu pamusoro
chinangwa chaicho chaicho chakaitai kuti muite pfungwa idzodzo dzekuti munge muchipa mibayiro chii chakakusimudzai
saka taive nevanhu vataive navo vataive navo mupfungwa dzedu vatakangoti patakatanga ino kune vanhu vakati vana nhingi nana nhingi pese panzi paitika rufu vanomhanya pese panzi paitika dambudziko vanomhanya panzi pane munhu ashaya pakugara vanomhanya saka tingatingovapaiwo ruremekedzo nekuvapa award yekuvatenda kune zvese zvavanoita ndo matangiro atakaita
mibayiro yamunopa maodzi aya anouya nemari here
organization yedu iorganization isina mari vatapa maawards in the past tinovapa aplaque yakanyorwa zita ravo vese vanotenda kuti maita henyu mandisimudzirawo ndazivikanwa nevanhu kuti ndinoita chinhu chakati
chiitiko ichi chiri kuitikira kupi chaiko chaiko
gore rino tinenge tiri kudallas texas kuhotel iyo inonzi Marriott Dallas at Coram tine entertainment tine mukomana muimbi anogara imomo muno muamerica anonzi Peter Tulan uyezve tine mukomana Alfred Gainga anozivikanwa nebiri yecomedy
zviri kuitika rini izvi
musi wa11 November tinotanga na 6:30 PM manheru vanoda kupinda kugeneral admission is $60 kuvip is $75 asi chandoda kukurukitidzira vanhu musandabva pano ndechekuti tengai maticket gore rakapera takazadza tikadzorera vanhu kumba